Zekaria, chitsauko chenomwe. Mugore rechina ramambo Dhariasi, shoko raJehovha rakasvika kuna Zekaria pazuva rechina romwedzi wepfumbamwe, mumwedzi weKisirevhi. Vanhu veBhetieri vakanga vatuma Sharezeri naRegemi-Mereki pamwe chete navanhu vavo kuti vaende kuna Jehovha kundokumbira kuvaprista veimba yaJehovha Wamasimba Ose nokuvaprofita vachiti, “Ndochema nokutsanya nomwedzi wechishanu here, sezvandakaita kwamakore mazhinji aya?” Ipapo shoko raJehovha Wamasimba Ose rakasvika kwandiri richiti, “Bvunza vanhu vose venyika uye navaprista kuti, pamakatsanya uye mukachema mumwedzi wechishanu nowechinomwe kwamakore makumi manomwe akapfuura, makatsanyira ini zvechokwadi here? Uye pamaidya nokunwa makanga musingangozvifadzi here? Aya haasiwo here mashoko aJehovha akaparidzwa kubudikidza navaprofita vekare, Jerusarema namaguta aro akaripoteredza, parakanga riri parugare uye richibudirira, uye nyika yeNegevhi nomujinga mezvikomo zvokumavirira muchakagarwa navanhu?” Uye shoko raJehovha rakasvikazve kuna Zekaria richiti, “Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, tongai nokururamisira kwezvokadi, muitirane tsitsi nenyasha, musamanikidza chirikadzi kana nherera, mutorwa kana murombo, musafungirana zvakaipa mumwoyo menyu.” Asi vakaramba kuteerera mukuzvikudza, vakafuratira uye vakadzivira nzeve dzavo, vakaomesa mwoyo yavo sedombo romusarasara, uye vakasateerera kumurayiro kana kumashoko aJehovha Wamasimba Ose aakanga atuma nomweya wake kubudikidza navaprofita vekare. Saka Jehovha Wamasimba Ose akatsamwa zvikuru. “Pandakadana havana kuteerera, saka pavakadana handina kuvateerera,” ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. “Ndakavaparadzira nechamupupuri pakati pendudzi dzose uko kwavakava vatorwa. Nyika yakava dongo shure kwavo zvokuti hapana aizogona kupinda kana kubudamo. Izvi ndizvo zvavakaita kunyika yaifadza ikava dongo.”